Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 10, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzira runyararo apo nyika yatarisana nesarudzo vachiti Zimbabwe inofanirwa kubvumidzwa kuita sarudzo dzisina vekunze vanopindira. Mapurisa kumutariro district anonyima bato reCCC bvume yekuita musangano waro mangwana panzvimbo yemabhizimusi yerowa. Vamwe vamiriri vemasangano evarayiridzi vochema-chema nekwavanoti kushomeka kwemari yemihoro yavari kutambiriswa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaudza mhomho yevanhu yaenda pahirozeka kunoviga gamba rehondo yerusununguko Brigadier General Walter Kananga kuti vanyorese kuvhota vachiti munyika munofanira kugara muine runyararo apo nyika yatarisana nesarudzo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vati rusununguko rwuri munyika rwakauya nekuzvipira kwemagamba akaita savakananga, nekudaro rinofanira kuchengetedzwa. Vati apo sarudzo dzegore rino dzave kusvika, vanhu ngavanyorese kuvhota kuitira kuti vachengetedze rugare nerunyararo rwuri munyika.
Let us continue to say no to violence while remaining vigilant against the machinations of our detractors.
Ngatirambe mirizhonga pamwe nekuramba kushandiswa nevavengi vedu.
Vatiwo Zimbabwe inofanira kuregwa ichiita sarudzo dzayo murunyararo pasina vekunze vanopindira.
As a people we must be allowed to exercise our democratic rights without external interference.
Sevanhu tinofanira kuregwa tichiita sarudzo dzedu pasina wekunze anopindira.
VaMnangagwa vatsanangura vakananga semunhu akaita basa guru pakusunungura Zimbabwe vakazoshanda muchiuto pamwe nemamwe makambani ehurumende apo vakasiya chiuto. Vakananga vakazvarwa musi wa6 ndira muna 1950 vakashaya nemusi wechina svondo rapfuura vari kumba kwavo kuguruve. Mutauri webato reMDC rinotungamirwa navaDouglas Munzora vaWitness Dube vanoti hapana chitsva pane zvataurwa navaMnangagwa vachiti bato ravo reZANU PF ndiro rinokonzera mhirizhonga munyika.
Maitiro avo ese pane dzino nguva ari kuratidza kuti havasi kuda sarudzo rune runyararo. Vatotanga kurova vanhu.
Bato reCitizens Coalition for Change rinotiwo bato ravaMnangagwa harigoni kukunda sarudzo kana risina kuita zvemhirizhonga. Nekudaro vanoti vaMnangagwa havarevesi kana vachiti vanoda runyararo. Mutevedzeri wemutauri weTriple C vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti mutauri wemubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira pasi pecrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti vaMnangagwa havafaniri kuperera mukutaura chete, vachiti semutungamiri wenyika vane simba rekumisa mhirizhonga pamwe nekuona kuti mapurisa asunga vanhu vanokonzeresa mhirizhonga. VaMasaraure vanoti veruzhinji vanoda sarudzo dzinoitwa murunyararo, vachiti kana izvi zvikaitika vanhu vanovhota vakasununguka. Asi vanoti zviri kuitika munyika zvinoratidza kuti sarudzo dzichakanganiswa nemhirizhonga. Asi mumwe wevechidiki muzano PF vaPeter Matangi vanoti vamunangagwa vakagara vachitaura nezverunyararo kubvira pavakapinda panyanga muna 2017.
Saka akazike kutanga mutungamiri wenyika achizvitaura zvinhu zvavakataura kubva zuva ravakatanga kupinda muofisi kusvika pari nhasi vanongozvitaura. Saka zvinhu zvatinogamuchira zvatinotarisira kubva kumutungamiri wenyika kuna avavo vanenge vafunga kuti nyaya dzezvematongero enyika dzinounzwa kana kuti dzinofanira kunge dziine mhirizhonga izvo kwava kuda kwavo.
Munyika munonzi nevamwe mave kuita semakaberekera ingwe vemapato anopikisa zvikuru vebato reCitizens Coalition for Change vachishungurudzwa nekurohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF. Mune dzimwe nzvimbo vebato reZANU PF vanoonekwa pamavhidhiyo vachipika kuti havasi kuzobvumidza vanopikisa kuita madiro aJojina mumatunhu avo, asi havana matano avanotorerwa. Ukuwo mapurisa anoti achasunga vose vanoita zvemhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vamwe vamiririri vemamwe masangano evarairidzi vari kuchema-chema nekwavanoti kushomeka kwemari dzemihoro yavo, idzo dzavanoti zvakare hadzichina simba kana dziri mumadhora emunyika, uyewo kwavanoti kushayikwe kwenhaurirano pakati pevamiriri vevashandi nemushandirwi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, vakamirira masangano eZimbabwe Democratic Teachers Union, ZDTU, neZimbabwe National Educators Union, ZINEU, vaCharles Chinosengwa, vanova munyori muZINEU, vati mari yavanotambira yemadhora emunyika yangova mutero wembwa.
Tarisa mari dziri kutambirwa nevashandi vehurumende, inova bond component. Imari yarohwa zvakanyanya nenyaya yezvinobviswa zvakasiyana-siyana. Tikatarisa nyaya yefuneral assurance, nyaya yemedical aid, vanongokwidza asi salari isina kukwira. Saka tichitarisa ipapo tinoona kuti mushandi anosara asisina mari.
Vaenderero mberi vachitsutsumwa zvikuru nekushayikwa kwehurukuro pakati pavo nehurumende.
Zviri kuitwa nehurumende kusauya kuti itaure nesu maererano nenyaya dzemuhoro yedu hazvisi kutifadza. Confederation yedu inova inoenda kumanegotiation nehurumende vachinotaurirana. Yakanyorera hurumende pane nguva yakareba, asi hurumende iri kuramba yakanyarara.
Izvi zvatsigirwawo nemutungamiriri wesangano revakuru vezvikoro nevanovatevedzera reZimbabwe National Union of School Heads, kana kuti ZINUSHI, vamunyaradzi maJoni, avo vatiwo vanoshungurudzwa zvikuru nekusavapo kwehurukuro pamwe nemari shoma dzemihoro.
Tinoshungurudzika chaizvo kana vatinoshandira vasingauyi kwatiri kuti titaurirane nezvekugadziriswa kwemihoro yevashandi vehurumende, kunyanya vaya vanoshanda muzvikoro. Zvinozikamwa kunzi mari iri kutambirwa nevashandi vehurumende vari muzvikoro panguva ino haisisina zvainoreva.
Varairidza vavatiwo apo nyika yatarisana nesarudzo, vanodawo kuti vezvematongerwo enyika vasavhiringidza mashandiro avo.
Tinokurudzira vematongerwo enyika vemapato ose zvavo kuti vasatibatanidzirawo isu vashandi vari muzvikoro, nekuti isu hatimo mumatongerwo enyika.
Vachitaura neStudio 7, mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro, vati bazi ravo harikwanisi kutaura nezvemihoro yevarairidzi sezvo zvichionekwa nebazi rinoona nezvevashandi. Asi vandoro vati apo nyika yatarisana nesarudzo, bazi ravo rinoda kuti varairidzi vasavhiringwa panyaya dzezvematongerwo enyika. Vakati zvinogoneka chete kana varairidzi vakaita basa ravo vasingaiti zvematongerwo enyika.
Tinenge tichitarisira kuti varairidzi ngavangoita zvebasa ravo, vasapinda pinda mune zvemapato izvi patiri kuenda kumaelection. Ndione kunge kanotingavavhiringa achingoitawo basa ravo rekupa dzidzo yenhando yepamusorosoro.
Varayiridzi vachemachemo vachiti zvimwe zvavanovimbiswa nehurumende kuti zvitsigire mihoro yavo iri pasi hazvisi kuzadzikiswa, vakapa muenzaniso wemagetsi ezuva. Studio 7 yatadza kubata gurukota noona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima pamwe nemunyori mukuru mubaziri vaSimon Masanga. Asi muzvinafundo Mavhima vakaudza Studio 7 svondo rapera kuti vari kutarisira kuti musangano wekuziya mihoro yevashandi vehurumende weNational Joint Negotiating Council, uyo unobatanidza vanomirira vashandi nevanomirira vashandirwi, uchaitwa mwedzi uno usati wapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Sachigaro vebato reCitizens Coalition for Change kumutare South vaJack Robert Saunyama vanoti bato ravo riri kugadzirisa zvakanzi nemapurisa vagadzirise pakunyimwa kwavo mvume yekuti vaite musangano mangwana panhandare yemabhizimusi yeRowa kumaruwa emutare. Mapurisa anonzi akanyima bato iri mvume yekuita musangano waro achiti CCC yakanga isina kutevera mutemo. Panhandare yaida kuitirwa musangano uyu pakanga paine mitambo yenhabvu yaiitwa zvakare mangwana, vachitiwo zvakare vamwe vemabhizimusi vakanga vasiri kuwirirana nepfungwa yekuitirwa musangano pamikova yavo, uyewo kuti mapurisa akanga asiri kuona mamiriro ezvinhu sekunge aikodzera kuti kuitwe musangano wakadai. Bato rinopikisa iri rakanyimwawo zvakare mvumo kuchikomba, kumarondera nekubait bridge. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti zviri kumukuru wemapurisa mudunhu roga roga kuti aone kuti zvinokodzera here kuti kuitwe misangano yakadaro. Mukuziya nezvenyaya iyi ngatinzwei hurukuro yataita navaSaunyama.
Takapuwawo tichida kuita hari yedu kumapurisa, but now mapurisa akatora kuti hari yenyu hamukwanisi kuiita muzvikonzero zvaakanyora pasi patsamba yavakatipa. Saka isusu tiri kuti okay, tichazvigadzirisa, then toapply futi for the next term.
Zvikonzero zvipi zvamakapiwa nemapurisa zvamuri kuti muda kugadzirisa zvacho?
Vari kuti hazi hamuna kunyora zvakazara, then vari kuti hazi varidzi vemashopu, vari kuti hazi munonga makagara mumasteps medu. Isusu nzvimbo yetoda kuitira iground. Handingafungi kuti vanhu vemashopu sevangati tingadisturba business ravo just cause vanhu vanongouya kuRari vanototenga chikafu mumashopu.
Saka munotarisira riini kunyorera zvakare kumapurisa muchigadziridza zvamazivisa izvozvi?
Next chipiri tinofanira kunyora dzimwe tsamba dzinoenda kumapurisa.
Sachigaro webato reCitizens Coalition for Change kumutare South vaJack Robert Saunyama vari parunhare kwaZimunya kumanikaland kwakare neStudio 7. Zvichakadaro, mutevedzeri wemunyoro anoona nezvesarudzo mubato reCitizens Coalition for Change muzvare Ellen Shiriedenga vanoti bato ravo rakagadzirira kupinda musarudzo dzegore rino, kunyange hazvo vamwe vangangotye nyaya yekushungurudzwa kwenhengo dzavo panguva iyi. Muzvare Shiriedenga vanoti remangwana enyika riri mumaoko everuzhinji, avo vanofanira kubuda neuwandu hwavo kunovhotera shanduko. Ngatinzwei vachitaura muhurukuro yavaita naMavhelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Sebato hatisi kumira. Tiri kuona kuti izvozvi reported delimitation zvanzi yakaendeswa kwaMnangagwa, saka zvichireva kuti election yata. Tichapinda musaru toona kuti tiri kusarudza macandidates edu. Macandidates achasarudzwa nevanhu, not isisu zvataita makura apfuurawo kuti macandidates taivaendesa kumaprimary election. Macommunities ndiwo achasarudza vanhu. Saka nesebato tiri kuda kumhanya neuronga hwekusarudza macandidates. Ipapo tichiita zvemacandidates tiri kumhanya neuronga wevoter registration, kuona kuti vanhu vese vane kodzero rokuregista kuvhota vanosumuka vachinonyoresa kuvhota. Tozoonazve kuti sebato pazuva reelection, handi munoziva kuti maelections achaitwa between July and August gore rino, tuda kuona kuti vanhu vese vanenge varegista vachasumuka nohwandu hwavo wawo kunovota nomso wokuvota kuti vaone kuti kune change chaitika munyika. Ipapo sebato ende particularly isisu se elections department tuda kuona kuti voti revanhu richadefendewa, hapana kubirwa kwemavoti kuchaitwa. Saka ndio urongwa watiri kuita sebato ende se elections department kuona kuti zvinhu maprocesses ese iwawo tiri kuagadzirisa achafamba zvakanaka.
Tinoona kuti pari zvinonyanya madzimai vanoti vari kutya kubuda kunonyoresa kuvhota kana kuzonovhota nenyaya yemhirizhonga. Mungati chii kwavari?
Isisu tiri kuti vanhu veZimbabwe kusiri kufa ndekupi. Apa moenda kuzvipatara hakuna mushonga. Vana vedu vari kugara mudzimba havasi kukwanisa kuenda kuzvikoro nekuti hakuna mari yeschool fees. Vana vedu vari kufa nemunyanya yemadrugs. Saka isisu tikati tiri kutya sana mai, apa tinenge tichiona kuti remangwana revana vedu rinopedzisira risina kufamba zvakanaka.
Avanga vari mutevedzero wemunyori mukuru anomirira sarudzo mubato reCitizens Coalition for Change, muzvare Ellen Shiriedenga, vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muWashington DC. Sezvo tichitema tisina kwatakarerekera, Marvelous aitawo hurukuro nenhengo yeZANU-PF waFrank Guni, avanoti bato ravo rakagadzirira sarudzo uye harisi kuzoita zvemhirizhonga panguva yesarudzo sezviri kutaurwa nevemapato anopikisa.
Vagara vanongoti tabirirwa tarohwa. ZANU-PF haina chikonzero chokuita mhirizhonga. ZANU-PF tiri bato rakarongeka, takagadzirira sarudzo zvakakwana, uye muchaona kuti mapato ese anopikisa kunyange mukaabatanidza ese tiri kuvadya sarudzo yatiri kutarisana nayo iyi. Saka isusu hatiterere vanhu vanongotaurawo zvavo kurotomoka. Isu semusangano weZANU-PF tiri bhizi takanangana nekukokera vanhu kuti vauye vazotivhotera murunyararo mune zvakanaka pasina kurwisana, uye tichakunda chaizvo musarudzo.
Taona zvakare mutungamiri webato renyu reZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachitaura nhasi kumarinda eHeroes Acre kuti vari kuda kuti vemapato emunyika vaite sarudzo murunyararo. Mungaone zvichiitika here izvi tichitarisa zvakamboitika munguva yapfuura, apo takaona vemapato anopikisa vachiwanikwa ivo vachimbunyikidzwa uyezve vachirohwa panguva yesarudzo.
Chakanakira Zimbabwe ndechekuti inyika ine mitemo inozivikanwa pasi rese, inozivikanwa munyika. Chatinongokumbira ndechekuti vanhu vese muZimbabwe, zvisinei kuti ndive bato ripi, ngatiteedzere mitemo yenyika, tiite sarudzo dzedu dzakachena murunyararo sezviri kukurudzirwa nemutungamiriri wenyika anova zvakare mutungamiriri webato redu reZANU-PF. Isu seZANU-PF hatina chikonzero chokuita mhirizhonga. Ndisu bato riri kutonga, ndisu tino vanhu vakawanda, ndisu tinoziva kuti tiri kuhwina. Saka tinogoitirei mhirizhonga? Isu tisu tinoziva kuti tiri kutonga uye tine rutsigiro rwakakurisira kupfuura mamwe mapato ese munyika. Saka naizvozvo tinoti isusu tinotokumbira weopozisheni nevamwe vese avo kuti devateedzera mitemo yenyika kuitira kuti sarudzo dzedu dzive dzakachena, dzive dzinotambirwa zviri pachena, uye vanhu vese vagare vachiziva kuti muZimbabwe mune kutonga kwejekerere. Tinopesana mukufunga, asi tese tiri vana veZimbabwe. Hakuna munhu anofanira kurova umwe munhu nenyaya dzezvematongerwo enyika. Hakuna vanhu vanofanira kunge vachirwisana nenyaya dzezvematongerwo enyika, nekuti nyika ndeyedu tese. Chatinosiyana kufunga chete, asi nyika ndeyedu tese. Ngatiitei sarudzo murunyararo.
Avanga vari nhengo yebato reZANU-PF waFrank Guni vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muWashington DC.
Mepfenyuro yeVoice of America iri kuremekedza zuva rekukosha kweradio pasi rose reWorld Radio Day, kucheretsedza kukosha kwedanho rinotorwa neradio mukuunza hurukuro, kudzidzisa uye kuwanisa mashoko kunharaunda dzakasiyana-siyana pasi rose. Radio icharamba iri chimwe chenzira dzekufambisa mashoko dzakakosha mupasi rose, kubatsira kupanwa kwemazano uye kuumbiridza pfungwa dzeveruzhinji. Nepfenyuro yeVoice of America inoda kuve muurongwa uhu. Gore rino dingindira rinoti radio nerunyararo, kana kuti radio and peace, rakanangana nekukwanisa kweradio kubatanidza mukuyananisa makakava nekukurudzira runyararo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reparamende remuamerica re House of Representatives nezuro raka vota zvinemutsindo richishoropodza chirongwa cheChina chekusora ichishandisa mabharuma richiti uku kutyora simba rekuzvitonga kweAmerica. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muChina nhasi rati rinopikisa zvakasimba chisungo chedare reparamende ichi. Kunetsana kwevagari varimi pamwe nemadzishe pamusoro pemigano kuramba kuchinetsa munyika yose kune dzimwe nzvimbo vagari vachisimudzira namatemo. Nunura Ijena anotipa nyaya inotevera.
Nyaya dzemigano yeminda yenzvimbo dzemafuro pamwe nemigano yematunhu anotengwa nemadzimambo ragara riri dambudziko kubva pasichigare. Asi madambudziko aya anonzi akanyanya kusimuka kubva mugore ra2000 pakagariswa vanhu patsva mumapuraza aimbove evarimi vechichena. Izvi zvinonzi zvakakonzerwa nekuda kwegwaro raiwanisa vanhu pekugara kana kuti offer letter iro rave kuchinjwa kuti lease permit. Nzvimbo inenge yakanyorwa pamagwaro kuti ndiyo inofanirwa kunge munhu akagara yaitwa zvekufungidzirwa kana kuti approximate. Mumwe murimi wekuhurungwe vaAaron Jonasi avanorima papraza reBuffalo Downs vanoti kusawirirana nekurwisana nekuda kwemiganhu kwakawanda mudunhu ravo.
Muno umu mune nharo dzemuganhu shefu. Vamwe vari kuti Savia General vakaenda apa vanhu vari kuswedererana muganhu asi hapana atauya kuzoratidza vanhu kuti iwewe wako chaivo chaivo muganhu unogumira apa. Saka kungozvibata kwevanhu kana kuti musvike zvino musina kunzwa matemo.
VaJohanisi vanoti vashandi vehurumende vanoona nezvemiganhu yenzvimbo dzekurima havasati vauya kuzozivisa miganhu yakanyorwa pamagwaro avakapiwa kuti vawane minda kana kuti offer letter avanawo.
Asi esavheya wacho pasina anozonyatsoya kuzoradza vanhu poindi chaivo kuti iwo unorima uchibvumira. Saka ndohondo dziripo.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekwaZvimba vamunashe pasi ava vanoti nyaya dzemiganhu dzanetsawo mudunhu ravo. Nyaya yemiganhu inonzi iri kunetsawo kudunhu reChegutu uko ishe Zvimba naishe Ngezi vari kunetsana pamuganhu. Izvo zvave kukonzera kuti vagari vemuwadhi 23 vasazive kuti vari pasi pamambo upi. Mudzviti wenzvimbo yeChegutu amai Josai Muzvidziwa vanoti nyaya iyi yatove kumatare makuru edzimhosva kana kuti High Court. Nyaya dzemiganhu dzinonzi dziri kunetsawo kune mamwe matunhu munyika zvekuti kumanikaland vagari vari pasi paishe Makone naishe Chiduku vakarwisana nekuda kwemuganhu. Zvinonzi vagari ava vakarwisana masvondo maviri apera kunyazura pamutambo wekugadzwa kwasadunhu vambaimbai revai munzvimbo yakagariswa vanhu patsva iyo yaimbove pasi paishe Makoni. Zvinonzi muganhu mutsva wakaiswa nehurumende wakadzikisa kukura kwedunhu raishe Makoni richichekerwa ishe Chiduku, ishe Tandi, ishe Chikore naishe Chipunza. Izvo zvakapa kuti vamwe vagari vemudunhu raishe Makoni varwise vanhu vemudunhu raishe Chiduku pamutambo uyu. Kuchiredze kwakanga kwine kunetsana pakati paishe Neromwe naishe Tsovani vachirwira dunhu rechiredzi zvichitevera danho rakatorwa nehurumende rekumutsiridza ushe hwaishe Neromwe uhwo hwakanga hwabviswa munguva yeutongi hwevachena. Muna 2014 madzishe emudunhu remasvingo anoti ishe Charumbira, ishe Mugabe naishe Murinye vakanga vachinetsana vachirwira masvingo eZimbabwe ishe ega ega achiti ari pasi peutongi hwake nekudaro mari dzaibhadharwa nevashanyi dzaifanirwa kunge dziri dzake. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo kuti tinzwe kuti nyaya dzekurwira miganhu idzi dzakawanda zvakadii uye kuti bazi ravo riri kudzibata sei. Asi gurukota rezvekurima vaNCS Masuka vanoti vanhu vanofanirwa kutevedzera pavakanzi ndivapo negwaro kusvikira vanoongorora muganhu kana kuti Surveyor General vapedza basa ravo.
Vamwe pataita paya jambanja taingoti kubva pano kusvika pamushuma apo wozonosvika kudhamu uku ndopako mabhaundari iwayo anonzi estimate. Ndosaka paoffer letter paya pakanyorwa
kunzi approximately. Rabasuka vanotiwo varimi vasatore basa remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa rekupa miganhu sezvo zvichisungisa.
Saka ndinokumbirisa chose musatora basa rapresident. Kana uchifungidzira kuti apa uchazivi kuti ndipako, dzokera kuofisi inomiririra izvozvo velens wokutaridza kuti muganhu wako ezvino uri apa.
Nyaya dzekunetsana kwemiganhu dzinonzi dzakawanda mumatare edzimhosva ekuyananisa magakava kana kuti civil court muchinhoyi, asi hatina kupiwa uwandu hwenyaya idzi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitare chasvondo rino tinokupai hurukuro yaitwa naIvan Zisininga weStudio 7 nemuimbi wechidiki achiri kusimukira anonzi Tanaka Muteka. Tanaka ari kuruka damba refu idzva rine nziyo dzakaita sana Baby Uriko Namukana.
Ndonzi Tanaka Leslie Muteka, ndakatanga zvemangoma last year 2022.
Saka vabereki venyu vaitwa kudi mukoma pamakatanga zvemagitare?
Patikatanga namhomuza wangu asingatombode, wangu asingafarire zvinhu zvaingofunga kuti ndezvechirombe-rombe. But manje vakatozoona kuti zviri kuita zvichitofamba muchinhu wetu kutoita tichitombotizikanwe mbicha.
Veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamunorova?
So far muchinhoika tambotigadzirei zita zviri nani. Vanhu vari kutambira, vanenge vanzwawo masongs, vamwe vari kuapreciata, hapazoshayiwo vamwe vanenge vachingoti mukomana ari kuimba doko. Zvinenge zviri kuita zviri nani, tinochingokusha.
Matambudziko amunosangana nawo muchigemu ichi ngeapi?
Machallenges ati kusangana nawo ndeekuti tiushaya vanhu vanotipushira mawetu, vanhu vanotiisa pamasocial media platforms avo, vanhu vanotipo exposure yekuti timbowana kuperfomawo kune mashows avanenge vachiita kana kuendawo kumabig studios, yekuti tinokasira kuonekwawo kusport kwatalent nemari dzemavideos kunyanya. Hapa mari apa pakaipa, tikukundikana sevanhu vachangokurawo. Vazhinji vedu hatina mabasa, for example inini nditori pamba, saka kuti ndizonzi ndaunganidza mari yevhidhiyo yei vaende pakaipa.
Vanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Vanoda kundiwana vanondibata pa Facebook, it's Tanaka Leslie. Pa WhatsApp namba i 0782908500. Ndo zvese nemakozi. Pa YouTube vanonosecha panonzi Swedmax, it SUEDE max MAX.
Mashoko amungasiriwo vatsigiri venyu ndeyekuti kudii?
Then mashoko kuvatsigiri vedu tinongotiwo tinotenda, tinonyatsoshow appreciation, tinoshow love kuona notitsigira. Ngavaramba vachititsigira tichihopa kuti Mwari anotitungamirira kuti tiite music inonyatsosvika kure, tigosvikawo kwacho kunonzi kumusoro hakusvikwe nevanhu vanenge vasingatarisirwe kunzi avava vacharamba vakangodaro vanenge vachingoimba muchinoyi. Tosvikawo kuri kusvika vamwe, ko tese takangofanana tiri vanhu. Saka kana Mwari vakambovaitirawo isusu tinopiwa.
Baby, ndinotenda wakandisisa mufu mandanga ndakadiba. Aiwa wakandisisa iwewe, iwewe rudo wakatoi praktisa iwewe, iwewe bauri ndakatotipisa ende anizomukanika mamero toto mazvipisa.
Manga makateerera kuna Tanaka Muteka achibuda mudariro nekambo kake kanonzi Mukana. Pahurukuru yanga achiita naIvan Zisininga weStudio 7. musakangana wachirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. manera anhasi apo tiri kutarisa nezvemashoko emutungamiri wenyika vaemarson munangagwa ekuti munyika muve nerunyararo panguva iyo nyika yatarisana nesarudzo anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndikusiya mina Gumede.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 10 Nhlolanja 2023 ngugaino kumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abantu eZimbabwe ukuba bengalwi ngesikhathi sokhetho. Amapolisa aqhubekela phambili evimba imhlangano yebandla le-CCC. Kuhoza Friday namhla silomculi wengoma zokholo odabuka ePlumtree. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli weZimbabwe umnumzana Emmerson Mnangagwa usekhuthaze uZulu weZimbabwe ukuba achiyane lodlakela ngesikhathi sokhetho njalo ekhuthaza abatsha ukuba babhalise ukuvota esithi leli lilungelo likaZulu. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma engcwabeni kaBrigadier General Walter Kananga emathuneni okubekwa amaqhawe esizwe eNational Heroes eka eHarare, umongameli Mnangagwa uthe kuqakathekile ukuba uZulu avote ngokuthula ngoba ukulwisana kungasakhi isizwe. Uthe ngesikhathi sokhetho kuvamile ukuba labantu abathanda ukututuzela udlakela benganaki ukuba impilo zabantu ziqakathekile ukwedlula uthando lwabo olokubusa.
To defend, consolidate and advance the gains of our independence. Let us continue to say no to violence while remaining vigilant.
Kumele sonke sale udlakela njalo sinanzelele labo abasilisayo. Kumele kuhlonitshwe amalungelo ethu kungela abantu baphandle abangenelayo.
Umongameli ukhuthaze uZulu weZimbabwe ukuba abhalise ukuvota esithi iyo yodwa indlela ezakwenza ukuba abatsha benelise ukuphatheka kwezombusazwe kuleli. Esithi kumele abasha baqakathekise ukulima lokunye okungenza izifiso zikamoyi zokuba umnotho welizwe uphumelele zifezeke. Kodwa umsekelo wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi uMnangagwa wenza linkuthazo ngomlomo kuphela kodwa lapho sokumele kujeziswe abaphehla udlakela nxa kungabe bandla lakhe le-ZANU-PF abenziwa lutho. Umnumzana Witness Dube sikhulumeli se-MDCT uthi kumele amabandla wonke aqakathekise ukuthula ngesikhathi sokhetho.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi bandla le-ZANU-PF lomkhokheli wabo sebathatha inkundla eqakatheke njenge-National Heroes Acre bayenza idale lokuntshantshaza amanga lokulalisa inkophe abantwana beZimbabwe. Sikhathi sonke nxa kulomuntu obekwayo baqamba noma yiwaphi amanga aqale ukufika emakhanda abo benza noma yiphi inkohlakalo abangayikwanisa ukuthi bayenze ngaleso sikhathi. Ngoba nxa bekhuluma ngodlame bona yibo amabhishopi odlame.
Umuyi uKananga wathetshulwa yingwe ngomnyaka ka-1950 eMvurwi eMashonaland Central njalo wahamba empini ngomnyaka ka-1968. Ungomunye walabo abaqala inkamba yamasosha eHimoyo njalo wakhokhela impi ephansi kwezandla wasekhokhela isabelo seGaza Province. Ngokuthola uzibuse ngomnyaka 1980 wangena kubutho lesizwe leZimbabwe National Army ngomnyaka 2013 esephumile kubutho wakhethwa ukuba ngummeli weGurume North edayile eParliamente njalo waba ngumsekelo womphathintambo wezomkhathi ngo-2013 kusiya ku-2015. Uchazwe ngabaningi njengomuntu obethanda ilizwe lakhe njalo elima okumangalisayo okuyinto engafundwa ngabantu abaningi abathola amapulazi phansi kohlelo lukahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Nanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ehlezi ekhuluma ngokuthula elizweni, udlame lwezombusazwe luqhubekela phambili. Namhla enkundleni yokuxhumana eTwitter, kubikwa kulelunga lebandla le-CCC esigabeni seManicaland otshiselwe ikhombi yakhe izigangi ezicatshangelwa ukuba ngezebandla leZANU-PF. Kuthiwa bezimethesa umlando wokuthwala abantu ngemota le ebahambisa ukuyabhalisa ukuvota. Kunenge okwenzakala elizweni. Ake sizwe uChris Gande exoxa lonkosikazi Ellen Shiriedenga okubandla le-CCC ngokwenzakala elizweni.
Isimo sibi ngasikhangela ngasiqathanisa lalapha esivela khona ku-2018 komnyaka 2018 khathesi nje sikhuluma kunje sobe sizama ukuthi senze imhlangano amapolice asiyalisa ngasi lapho sihlangana khona abantu bayabotshwa njengalokho okwenzakale buliriro kunsukana lezi eziphelile. So sibona ukuthi lapho siyakhona kunzima kakhulu and njalo sikhangela ukuthi intade sikhangelela ukuthi imithetho ekhangelane lezokhetho besisithi izaguqulwa. Sibona ukuthi for example kuzaba le code of conduct ezayinqabela ukuthi abantu ababefuna abayephula imithetho ekhangelane lezokhetho ukuthi bejeziswe, but sibona ukuthi lokho kakwenzakali. So sibona ukuthi kunzima kakhulu nxa sikhangela even ama-by-elections lapho esavela khona kulama MPs ethu Honorable Tofa abachayayo labo mama labo baba abachayayo ngale kumatopo kwegogo egabuyuni labensizi. So sibona ukuthi into zangikhona zilokhu eziqhubekela phambili. So ngenye indaba esihluphayo njengebandla ukuthi njoba siya kukhetho luzayo umumo uyabe unjani. So because when esizama khona ukukhulumisana lezanu PF lamanye amabandla lezekhi o even lamanye amazwe kubo SADC ukuthi sibonisane ukuthi umumo weZimbabwe okhetho uhanjiswe kuhle kungabi lokukhonona kusasa ukuthi kulokuqilibezelo.
Ye, kodwa siyabona ukubana kuke kwaba labanye abathi bona ngabe laqala lalungisa lokho kuthiwa ngama-electoral reforms, imithetho yokuthi kube lokhetho olungela mpumelelo ezaphikiswa. Kungani lingaqinisanga khonapho ukuthi kulungiswe?
Into yama-electoral reforms ayisikho ukuthi njengebandla besihlezi phansi. Yinto esayiqalisa kudala. Singakhangela ukuthi sikusayi MDC laphana kulogwalo othwa liPrize Principles for Reliable and Inclusive Elections in Zimbabwe eyabhala ama-principles awe ama-electoral reforms azanywe ukukhulumisa ukufakwa eParliament ukuthi kudiscuswe njalo. Thina sithe si-CCC njalo sike sisukane eziphelileyo ngo-September last year sabhala ugwalo lisithi prepare document zafaka ama-electoral reforms that ayi-7 esibona emqoko ukuthi engalungisisa ukuthi uhambise njani. Sazama ukuthi sikhulumisane lezekhi besihlezi sibhalela izekhi njengebandla ukuthi zekhi asihlaleni phansi sikhulume ngodaba lwama-reforms ona lawo, but akula lutho luphumileyo. So ngenye indaba yokuthi even neParliament lama-MPs ethu ade bezama ukukhuluma ngakho but kungelanto ephumileyo. So khathesi sesibona ukuthi hhayi isikhathi sesifikile lathi sesizama ukufaka ipressure anti nje obalibonile insukwini eziphelileyo laphana sike sahlala lo minister uziyambi ziyambi njengoba kunguye uminister we-legal affairs ababhala i-electoral amendment bill yaseparlamente khathesi ukuthi sibonisane ukuthi izinto esingazifaka kubhili emthethweni yiziphi lezinye eziqakathekileyo so kunenge sikwenzayo njengebandla mayelana lo daba lama-reforms njalo khathesi sike sakunsukane eziphelileyo besehlezi lama-diplomats ama-diplomats avele emazweni anjengabo-sadak labo-european union lakubo-america lezinye la amanye amazwe ase-afrika ukuthi siba-update ukuthi kuhamba njani ngodaba lwama-electoral reforms ngoba nxa likhangela amazona lawa iningi labo ba-observe ama-elections beyi-african union beyi-sadak beyi-eu bafaka ama-recommendations ukuthi imithetho yamakhandlane lezokhetho iguqulwe njani.
Unkosikazi Ellen Shiriedenga ukubandla le-CCC ubexoxa lo-Chris Gande we-Studio 7. Siphinde sakhuluma ngalolu daba lo-Assistant Commissioner Paul Nyathi, isikhulumeli samapholisa.
Angizwanga njalo kumele ngikhulume lo okakamandi manikalendi iprovinsi ukuthi aqalise ukuthi itholile indaba leyi njalo uhambe njani.
Abebandla ele-CCC bakhala ngokuthi konke khonokho okwenzakalayo okodlame bayabika emapholiseni kodwa akubotshwa muntu. Namhlanje upresident Mnangagwa ekhuluma ngokuthi kube lokuthula elizweni kakhulu sesilanda ukhetho. Lenzani lina njengamapholisa ukuthi lisebenzelane lamabandla aphikisayo lakhona kokuthiwa ngumongameli
umthetho utsho kale ukuthi umuntu angadala ikhala kumele simbophe bengananzela kube kwaba nedlame emrewa amapholisa abophe abantu abathathu abantu laba kade basekhonde indaba leyi on remand so phela labana ama-political parties abathi bona balama-cases abo asezetherapy ukuthi bahambe bayokhuluma nama-officer in charge kungaba le-problem akhulumele usacommanding district kumbe usacommanding province ukuthi abancede.
Sisakulolo daba sike saxoxa sikhuluma ngalaba abalinyazwayo abe-CCC njalo ensiza le matobo bathi bakhuluma lokuthi abantu bakhona babalimazayo ngobani kodwa akulanto ethe yayenziwa ngamapholisa.
Ngokuthokana kumele ngikhulume lama-commanding province ukuthi basichazele ukuthi indaba yematobo indaba yeyinsiza kumbe inye indaba lapho umuntu yabesike na ifake i-report emapholiseni ama-investigations aninjani so ngicela lengithinte mandi kumbe tuesday.
Okunye okukhona lapha esikubone kuphuma enkundleni zokuxhumana ku-Twitter ngokokuthi ibandla le-CCC licela imvumo emapholiseni yokuqhuba imihlangano yabo ama-rally kodwa bathi kuqalisela kulomnyaka wedluleyo belilokhe libalela leyo mvumo kulesizathu yini esokubancitsha imvumo
ama-public gathering kumbe ama-demonstrations ahlanganisela ama-rally ama-conveners kumele bakhulume lama-regulating authority kumbe ama-commanding districts lingananzela imoba itsho kahle ukuthi bona ama-conveners kumele bakhulume lo-regulating authority kumbe officer commanding police commissioner general usomthethelele laye uphe ukuzwa kanti ekuluma thina sivumele bahambe bayobona i-older commanding niye u-regulating authority kulamandla ningakhangela impopha.
U-Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumeli samapholisa elizweni jikelele esixoxe laye esewange. Nanza ukuqakatheka kwemsakazo ye-radio nge-World Radio Day. Inanzelela ukuqakatheka kokusakaza kwe-radio lendima ekudlalayo ekufundiseni lokwazisa abantu abachiyene emhlabeni wonke jikelele. Umsakazo we-radio uqhubeka ungumsakazo osetshenziswa njalo othenjwa nguZulu okwedlula eminye emhlabeni jikelele. Njalo uphathisa umthelela wembono ukuxoxisana okukhululekileyo lokubumba umbono womphakathi. isikhathi. Umsakazo we-Voice of America uyaziqhenya ngokuba ngeyinye yemsakazo ephatheka kulokhu. Indikimba yalonyaka ethi Radio and Peace igxila kumandla yemsakazo ye-radio ukuchiyana lokuxabana lokukhuthaza ukuthula. Hey, Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe Associated Press bathi akwaziwa ukuba ukuthi uChristian Atsu umdlali wenguqu wakweleGhana okucatshangelwa ukuba ubhubhe kulandela ukuzamazama komhlaba eTurkey. Ele South Africa lithi ukuselakala komlilo kagetsi kuyinto eyi-national disaster ngesilungu. Lokhu kukhulunywe ngumongameli Cyril Ramaphosa ngesikhathi esethula umbiko wakhe we-State of the Nation Address edale lePhalamende. Ele Russia lihlasele amadolobho ambalwa namhla asesabelweni seDonbas lamanye. Inkampani enkulu ephehla umlilo kagetsi eZaporizhia ichaywe ngama-missiles afika phose amachumi amabili 17. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Bathole nzima abadabuka eZimbabwe abalamaphepha eZimbabwe exemption permits abafisa ukuthola amaphepha amatsha okuhlala lokusebenza kwele South Africa. Bakhona abasebenzisa amagqwetha ekuzameni ukuthola amaphepha afunakalayo kungakapheli unhlangula lonyaka kungakavalwa uhlelo lweZimbabwe exemptions permits. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Velempini Ndlovu igqwetha elimela abanye abantu abadinga amaphepha amatsha okuhlala lokusebenza kwele South Africa.
Ngisiza abantu ababuya bezo-apply befuna ukuthi ba-renewe ama-permits abo, ama-ZTP permits. But ungaka-renew i-ZTP permit yakho, into kumele uyenze, kumele u-applyele abathi i-waiver. So uma u-applyele i-waiver, ufake isicelo sokuthi uyavuma ukuthi wena awu-qualify ukuthi u-applyele le enye permit efana ne general work permit, critical skills, i-business permit noma i-spousal permit, but ucela ukuthi uminister akusize abheke isicelo sakho soku-applyele general work permit engazange a-consider ukuthi wena awu qualify for le permit le uyi-applyelayo. So ma i-waiver ingavuma ingavunywa, then usuzokwazi ukuthi u-apply le general work permit. And then abantu abaza kumina sokuza abantu abamore than 50 ngibasiza ukuthi ngiba-applyele, ngoba umuntu osebenza ngezomthetho angikwazi ukusiza abantu mahala. Abantu ngiyabakhokhisa ukuthi babhadale imali, but mina mangikhokhisa abantu angicharge le mali echajwa ngamanye amagqwetha, ngisajwa 500 rand umuntu oyedwa. Kodwa ya abanye bayachaja imali eningi, ngiyangizwa abanye bethi babhadala ama 20,000 kusiya le phezulu. Kodwa i-Home Affairs wena ibhadalisa abantu 1,550 for ukuthi bayenze ama-waiver.
Yes, singathi-ke nxa ukhuluma labo laba abazama ukuthi bayenze ama-waiver lawo lokunye, besabani nxa bekwenza konke lokho?
Basaba ukuthi umnyango we-Department of Home Affairs okwamanje abantu aba-applyile kusukela kunyaka lodlulo ka-2022 akekho noyedwa osethe wathola impendulo yokuthi kwenzakalani. Abantu bafake iy'celo zama-waiver, abantu bafake iy'celo zama-critical skills, abanye bafake iy'celo zama-spousal permit, kodwa manje yonke into iminsi, akukho neyodwa into ehambayo. Abekho abantu asebethole imiphumela le yale icelo abayifakile be-applyela le zinto abayi-applyele. Sonke nje sisasemnyameni. So abantu inkinga ukuthi abazi ukuthi kuzowenzakalani makufika umhlaka 30 June 2023 ukuthi uminister uzongeza isikhathi futhi athi abantu bahlale ezweni leSouth Africa kuzokufika uDisemba or uzovele ethi abantu abathwala imithwalo yabo bahambe makufika u-30 June. Abantu basaba lokho ukuthi abazi ukuthi kwenzakalani and kunzima ukuhlala ezweni elingalona lakho ungazi ukuthi kuzowenzakalani ngakusasa.
So siyakwazi njalo ukuthi kulabanye abasuka eZimbabwe bebalekele ezempolitika lezi kube into ezombusazwe. So ke abakhulumi ngakho futhi ukuthi besaba ukuthi bangabiselokola ngale kungahlupha.
Yebo, bakhona abanye abashoyo kanjalo ukuthi bayesaba ukuthi izinto abayibalekelayo zilokhe zisakhona namanje. And kuyathusa kakhulu ukuthi lo nyaka ezweni laseZimbabwe kuzoba lokhetho lukamongameli nolama MP. Lokho kuyabethusa kakhulu ngoba ukujwayela ukuthi kube nodlame uma kuzowenzakala ukhetho abantu beshaywe uma kuwukuthi babonakala izifo abeseki iZANU-PF. And sesike sabona amavidiyo aphumayo abantu beshayelwa lokho ukuthi abeseki iZANU-PF bayeseka amaqembu afana ne-CCC nezaphu.
Umnumzana Vele Mpini Ndlovu ligqwetha elisebenza kwele South Africa ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Johannesburg. Umsekeli kamqeqetshi weqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi uStuart Matsikenyeri usetshayele ihlombe abadlali baleli qembu abatshaya ibhola ama-batsmen ngomsebenzi abawubambe emdlalweni wakuqala ohlobo lwe-test abawudlale le-West Indies. Kubika uJoseph Njanji.
Matsikenyeri uthi indlela abadlali beqembu leZimbabwe abalwise ngayo ukuze umdlalo uphele zingutshikilo bhanqa yisibonelo salokho abahlala bekukhuthaza ukuba abadlali bengadeli nxa izinto zingahambi ngendlela.
Ithuba lokuba siyane silokhu sithuthuka ekudlaleni kwethu ihlezi likhona njalo nsuku zonke nxa sidlala siyabe sizama ukuba kube le nqubela phambili ekudlaleni kwethu. Okusemqoka khathesi kithi nje eqembu leZimbabwe ukuthi sibe ngabantu abakholelwa kulokhu abakwenzayo njalo sijwayeze uhlala sinqoba.
LeZimbabwe lele West Indies zizadibana ngesonto emdlalweni wesibili ohlobo lwe-test enkundleni ye-Queen's Park Club kobulawayo. Njalo uMatsikenyeri uthi ukhangelele ukuba banqobe.
The series is alive. Umncintiswano awukapheli njengoba kulesi silomunye umdlalo okumele siwudlale sinqobe. Sizahlala phansi sibone ukuthi kumele silungise ngapi ukuze umncintiswano ufike kumlindi uyagcina kuyithi esinqobileyo.
Ukapteni weqembu le-West Indies uCraig Brathwaite laye uthi bazabopha ziqine ukuze kube yibe abanqobayo.
Kuningi esisakudlalela ngoba umdlalo olandelayo ngokugcina njalo kumele sinqobe kuwo ukuze sinqobe iqembu leZimbabwe. Akumele angasidelele futhi kodwa kumele sidlale ngokuzimisela okukhulu ukuze siphumelele.
Iqembu leZimbabwe liphathiswe kakhulu umdlali okwadlalela ilizwe laseNgilandi uGary Balance emdlalweni wakuqala. UBalance ube ngumdlali wesithathu ukwedlulisa amaranzi alikhulu emdlalweni wakhe wakuqala imela yalizwe leZimbabwe emdlalweni wohlobo lwe-test. Utshaya amaranzi angu-137 njalo leli nani yilo elihamba phambili njengoba usengumqeqeshi weqembu esizwe uDave Houghton yena wathola amaruns angu-121 ngomnyaka ka-1992 kuthi uHamilton Masakadza yena wathola amaruns angu-111 ngomnyaka ka-2001. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi uphokile.
Kuhlelo Woza Friday liviki silomculi wengoma zokholo odabuka ePlumtree ohlabela labantu abakhe bese South Africa. UMatho Majobe yena olengoma ethole isicoco se-Song of the Year Award nyakenye. UNtungamile Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Yeah.
Intokazi isacathula kwezomculo. Ingoma yayo le ethi impilo inzima ithole isicoco sengoma ehambe phambili kulazo zonke ngo-2022 komunye umsakazo otholakala ebulenjini be-internet.
Ngibonani bathandi bomculo labalaleli ngiphuma eZimbabwe endaweni yasePlumtree ngaphansi kwenduna uMagangeni kokhala eMsumini. Ngingomunye wabaculi abacula igospel. Uyibanga esengilihambile alibide kangako ngenxa yokuthi ngicula ngo-2021 and then ingoma yami ngiqale ngo-January yaphuma ngo-September ngo-2021 kuthe ngo-2022. NgoJanuwari ngaqala futhi ukusebenzela phezu kwe-CD lami lesi-2 okuyi-albhamu la engikhiphe khona ingoma ezingu-7 yikho la engisebenze khona futhi kwaze kwafika isikhathi sokuthi ngo-September ngikhiphise i-CD lami lesi-2.
Uthe uthola lesi sicoco uzwe njani le ngane zakho, kuliphethe njani lokho?
Ngiye ngajabula kakhulu ngasileko kuzibamba kwehle inyembezi zonjabulo kunye ney'ngane zami, kodwa phambi kokuthi kwehle inyembezi zinjabulo sagida kakhulu ngenxa yokuthi yayidlala elukuzenini, yayidlala ingoma kumaqhawa nentaba ngaleyo day, okusho khona phela ukuthi khona ngasengwinile.
Kuyo wavela kuMozisi besenhlane, wavela elidwala waphuza bonke, wavela njalo yesiphambane Jesu yivana umhlatshelo.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho bakuxhuma njani?
Abafisa ukungifonela, abafisa ukuthenga ama-CD bangangithola kule nombolo 063-3620-745. Umathoma Jobe, intombi yakwasithola enyathela ngiqhokisa ukudili kumhlabathi. Angimhlophe nje kodwa ngimhlophe kunye nenhliziyo. Ngiyabonga mina.
Jesu yimva na jonjaje. Jesu yimvana yomhlatshelo, Jesu yimvana yomhlatshelo, Jesu yimvana yomhlatshelo, Jesu yimvana yomhlatshelo. Uyo wavela kuMozisi besenhlane, wavela elidwala waphuza bonke, wavela njalo yesiphambane Jesu yimvana yomhlatshelo. Uyo wavela entabeni yaseMoriya, wavela njalo yena eyimvana, wavela njalo yesiphambane Jesu yimvana yomhlatshelo. Wavela njalo yena eyimvana, wavela njalo yesiphambane Jesu yimvana yomhlatshelo. Uyo wavela kuAbrahama eyimvana, wavela njalo yesiphambane, wavela njalo yesiphambane Jesu yimvana yomhlatshelo. Yomhlatshelo, Jesu yimvana 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 yomhlatshelo, Jesu yimvana.
UMathoma Jobe ophuma ePlumtree ecula ezokholo ndawonye labantu abakhe beseGoli.
Ku live talk namhlanje sixoxa ngokuvinjwa kwamabandla aphikisayo afisa ukwenza imhlangano yokukhankasela ukhetho oluzayo. Singakehlukana nesihlobo sikhangele ezinye izindaba ezikhokhela uMongameli Emmerson Mnangagwa ukukhuthaza abantu eZimbabwe ukuba bengalwi ngesikhathi sokhetho. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi owenu uMagumede uGaino Saidi ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.